manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 21, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinezvi munhau dzedu dzanhasi.
Manhamba evanhu varikubatwa necoronavhairasi ari kuramba achikwira. Mukarangarira pakatanga denda iri, manhamba anga akanyanya kuwanda anga ari evanhu vakanga vachidzoka kubva kune dzimwe nyika, kunyanya kuna South Africa, vana UK, Botswana. Asi izvozvi tinoona kuti vanhu vari kudzoka vanokubatwa necoronavhairasi vava shoma-shoma. Vazhinji vave vanhu vakagara vari muZimbabwe vasina kwavakamboshanya.
Uwandu wevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira munyika.
Vasikala vasungwa nhasi masikati muHarare nemapurisa. Magweta makuru achitungamirwa nava Harrison Ngomo vaenda paHarare Central vachitevera kuti vaone zviri kufamba sei. Hasati tapihwa mashoko ekuti vasikala vari kupuhwa mhosva ipi nekuti zvichafambiswa sei.
Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vasungwa nemapurisa. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanonyimwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso. Imwe nhengo yeMDC Alliance inowanikwa yakafa kuMashanaland West. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika wasvika pazviuru zvishanu zvine mazana manomwe nemakumi mana nevashanu kana kuti 5745. Vanhu vapona vasvika pazviuru zvina zvine mazana mashanu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 4525. Vanhu vafa vasvika pazana nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 151. Izvo zvinoreva kuti vanhu vachiri kurwara neCOVID-19 munyika yose vave chiuru nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 1069. Vanhu vari kushaya vanonzi ndevaya, vakwegura kana kuti vakura vane makore ari pakati pe40 ne80 kana kuti makumi mana nemakumi masere. Vanhurume vachinzi ndo vari kufa zvakanyanya nekukwirawo kwemakore avo. Asi zvinonziwo pane tarisiro yekuti kudziya kwekunze kuchaderedza kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vakaudza bepanhau reHerald kuti vanotarisira kuti kupera kwechando kuchabatsira kuti vanhu vasarambe vari munzvimbo dzakamanikidzika vachitsvaga kudziirwa. Izvo zvichabatsira kuti vasatapurira nechirwere. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Edgar Munatsi kuti tinzwewo maonero avo pauwandu hwevanhu vari kupona kubva kuchirwere ichi kuti chii chinenge chaitika kuti munhu azonzi apora.
Manhamba evanhu varikubatwa necoronavhairasi ari kuramba achikwira. Mukarangarira pakatanga denda iri, manhamba anga akanyanya kuwanda anga ari evanhu vakanga vachidzoka kubva kune dzimwe nyika, kunyanya kuna South Africa, vana UK, Botswana. Asi izvozvi tinoona kuti vanhu vari kudzoka vanokubatwa necoronavhairasi vava shoma-shoma. Vazhinji vave vanhu vakagara vari muZimbabwe vasina kwavakamboshanya. Zviratidza izvo kuti korona yatiri kunyanya kuona izvozvi mazuva ano muZimbabwe ndevanhu iri kutapukirana mumaruwa matigere, nekuda kwekuti hurumende yakanga iri kumashure pataitaura zvirongwa zvecontact tracing, pataiti test and trace. Zvinoratidza kuti chirongwa ichi hachinyanyisa kufamba zvakanaka. Izvo dambudziko rataanaro nderekurwisana nacho mumaruwa. Zvakakosha kuti vana veZimbabwe vanzwisise kuti izvezvizvi zviri mumaoko medu sezvizvarwa zvenyika kuti tidzivirire coronavhairasi, tirwisane nayo. Zvakakosha kuteera matanho ese akatarwa ekugeza maoko nesipo, vanenge vakwanisa vachishandisa mahand sanitizers, zvakakosha izvozvo kuitira kuti tirwisane nechirwere ichi.
Tiri kuonawo kuti huwandu hwevanhu vari kupona kubva kuchirwere ichi huri kukwira. Chii chiri kuita kuti vanhu vawanda vari kunzi vari kupora isi tichinzwa kuti hapasati pane mushonga?
Hongu vajonga vanhu vazhinji vari kuratidza kukadzika nemanhamba evanhu vari kunzi vapora mumazuva mashoma apfuura. Asi tingati pane tsanangudzo yakajeka inoita kuti yakaita kuti manhamba iwaya akwire nekukasira. Inyaya yekuti World Health Organization inova iyo yanga iri kutungamirira kurwisana nedenda iri pasi rese vakachinja matanho aifanira kunge achiitwa kuti munhu azonzi anaya. Ezvino vakuti kana munhu akange atestwa achiita positive nekuda kwekuti anga ari kunzwa kurwadziwa kana kuti ane masymptoms akazoita mazuva matatu asisina masymptoms anobva anzi anaya. Kana kuti munhu achinge atestwa akaita positive asi anga asina masymptoms paakatestwa akaramba asina masymptoms for 10 days anobva anzi futi anaya kana kuti apora. Hapasisina need yekunzi adzokorodzwe kutestwa futi rwepiri kuti zvizonzi anaya. Saka ndicho chikonzero chakaita kuti manhamba abva angokwira nekuda kwekuti matanho aya ndo akachinjwa kuzonzi munhu anaya. Ndizvo zvinotsanangura kuti sei manhamba akabva angokwira nekukasira.
Vanga vari Dr. Edgar Munatsi vari parunhare neStudio 7 vari kuBritain. Zvichakadaro, vanhu vabatwa necovid-19 pasi rose vanonzi neJohns Hopkins University Hospital vadarika pamamiriyoni makumi maviri nemaviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 22,700,000. Vanhu vashaya vanonzi vadarikawo zviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nezvina kana kuti 794,000. America ndiyo ichiri pamusoro panyika dzose pavanhu vane COVID-19, iine vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvitanhatu kana kuti 5,576,000. Vafa vachidarikawo zviuru zana nemakumi manomwe nezvina kana kuti 174,000. South Africa ndiyo ichiri pamusoro muAfrica iine vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe kana kuti 599,000. Vafa vachidarika zviuru gumi nezviviri nemazana matanhatu kana kuti 12,600. Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvume vari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati. Vanyimwa zvakare mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Mune chimwe chiitiko, mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vasungwa nemapurisa nhasi. Thomas Shiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo pachikumbiro chavangarivhume chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti pane zvashanduka kubva pavakambonyemwa mukana uyu, mutongi wedare raMajor Street vatrinos uta washe vati hapana zvizhinji zvavaona zvashanduka zvingakodzera kuti vangarivhume vaburitswe muusungwa. Vauta washe vati boka reJuly 31st Movement ravanoti rinotungamirwa navangarivhume iro rakashevedzera kuratidzira kwemusuwa 31 Chikunguru rave boka rakura uye rine chinangwa chekubvisa hurumende yavaEmerson Mnangagwa pachigaro. Vati izvi zvinobudiswa pachena nevanhu vakaita semutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala avo vanga vachitsvagwa nemapurisa vanga vari kuramba vachiburitsa mashoko ekutsoropodza hurumende. VaScala vanonzi vazosungwa masikati ano mushure memutongo uyu, izvo zvatsinhirwa nemutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo.
VaScala vasungwa nhasi masikati muHarare nemapurisa magweta makuru achitungamirwa nava Harrison Ngomo vaenda paHarare Central vachitevera kuti vaone zviri kufamba sei. Hasati apihwa mashoko ekuti VaScala vari kupuhwa mhosva ipi nekuti zvichafambiswa sei, asi tiri kutarisira kuti chinguva chishoma chiri kutevera tichanzwa nemagweta kuti zvakamira sei.
Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati vanga vasati vatambira nyaya iyi. VaScala ndeumwe avo vari kuti munyika munofanira kuratidzirwa zvakasimba vachiti uori hwanyanya sezvakataurwa navangarivhume. VaScala ndeumwe wevanhu gumi nevana vakaziviswa panhepfenyuro nemapurisa kuti vari kutsvagwa. Vauta washe vati kunyange musi wa31 Chikunguru wakanga washevedzerwa kuratidzirwa navangarivhume vangari vume wakadarika kuburitsa vangari vume muusungwa kunogona kukanganisa utano nekuchengetedzeka kweveruzhinji sezvo vachiti July 31st movement ratove boka rakasimba vati kunyange kuratidzira dzirikodzero dzeveruzhinji mitemo yakadzikwa nemutungamiriri wenyika senzira yekurwisana nedenda recovid-19 inoita kuti kodzero idzi dzimbosendekwa parutivi nekuti bumbiro remitemo rimwe chetero rinobvumidza kuti kodzero idzi dzichikorwe kana zvichitirwa kuchengetedza utano hweveruzhinji vangari vume avo vakwanisa mazuva makumi matatu nematatu vari muusungwa nhasi vaunzwa kudare vakaiswa ngetani dzemumaoko nedzemumakumbo nguva yapera sezvo vanochengeta majeri vanga vachiti vanga vashaya svumbunuro dzemukova unopinda nevasungwa pamatare nezuro vangari vume vakapinzwa mudare vaine ngetani mumaoko vekumajeri vachiti vainge vatadza kudzibvisa gweta ravangari vume vaMoses Nkomo vati havasi kufara nemutongo waturwa nhasi nedare uyu
asi vazotishamisa vachiti vangari vume ndiye mutungamiriri weyavati iyo inonzi 31st July movement yatanga tisingazivi pamusoro payo kusvika nhasi saka vati nechikonzero ichocho chokuti kune inonzi 31st July movement vangari vume havana kukodzera kuti vapiwe bail nokuti movement iyi namashoko emutongi inotsvaka kubvisa vamunangagwa kubva pachigaro
Vankomo vati vave kukwidza zvakare kudarire pamusoro iro rakamboramba kuva vangari vume mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvichitevera mutongo waturwa navauta hwashe nhasi
mutongo unosuwisa chose asi hatiperi simba tiri kuenda kuhaikoti kuti titsvage kururamisirwa kwavangari vume nokuti tinotenda kuti zviri kuitika kwavari hazvina kururama
Zvichakadai imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Institute of Strategic Thinking vaEric Muzamindo vati kunyimwa kwaitwa vangari vume mukana wekubhadhara mari yechibatiso kunoratidza kuoma mwoyo kwakaita hurumende yavamunangagwa kana zvienzaniswa nehurumende yavaimbova mutungamiriri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe
panguva yavamugabe vamugabe vanga vatori nani nekuti vaitoita nenzira dzakangwara kunyange utongi hwavo hwanga usina jekerere asi izvi matara ariko iye zvino ari kutobuditsa huipi vavamunangagwa nehudzamu hwekuipa kwavo
Magweta emutori wenhau Hopo Chingono uyo ari kupomerwa mhosva yakafanana neyavangari vume anga ari mudare nhasi maapedzisa kusvitsa zvinyorwa zvaakanzi nedare aunze kudare pachikumbiro chekuti Chingono awane mukana wekubhadhara mari yechibatiso achitiwo pane zvashanduka kubva paakambonyimwa mukana uyu mutongi panyaya yaChingono vangoni nduna vakati vachatora mutongo wavo nemuvhuro mune imwewo nyaya yanga iri mudare nyaya yanga ichipomerwa munyori musangano revadzidzisi vekumaruwa Reamalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ va Robson Chere gweta reATUZ va Doug Coltart nedzimwe nhengo dzeATUZ ina yekunzi vaironga zvekupidigura hurumende kuburikidza nekuverenga bhuku rakanzi Pedagogy of the Oppressed yaraswa nedare mushure mekunge dare raona pasina humbo panyaya iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Sachigaru webato reMDC Alliance mudunhu reHurungwe vaLavenda Chiwaya vawanikwa vakafa nhasi mangwanani pedyo nepamba pavo mukaroyi mudunhu reMashonaland West Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera
Mukoma wavaChiwaya vaJohannes Chiwaya vachivawana munin'ina wavo akafa pedyo nepamba pake akatarisa mudenga achibuda zvinhu zvichena mukanwa asina hembe bhande rake rakasunungurwa uye aine zvinhu zvake zvose zvinosanganisira mari nenhare mbozha Vatisemonera avo vanofungidzira kuti munin'ina wavo akadzikiswa muchetura kana kuti akadzipwa akafa nekuda kwezvanga zvichibuda mukanwa make.
Tasvika panzvimbo yanga ari 5 houses after paimba yedu. Tasvika akarara akatasa mudenga sheti iri pamusana pake. One boots yakabva gumbo, one rakagonya, bhandi rakapinunurwa. Maindotura kumbezi, ndotatura kumbezi, ndavavhara. Ndavavhara ndotazoenda kupolisi. But maonero angu, handisi professional, handisi doctor. Kana asina kuitwa choking kudzipiwa food poison because anga achibuda zvichena zvichirira nomatama musodzi chirira nomaziso. Ndomaonero andazviita. Saka patikangu mirea kuti doctor akawaya tuita post-mortem tuona kuti chii chaitika. But I'm suspecting kuti adzipwa kana taisura food poisoning. Bhozi muhomwe make mamune foni nemari dzake dzese. Nechibage changa chira kuti ambodya. Dai anga iri mbavha asina kumbobvira. Aita se asiwa nefoni nemari dzake.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaIan Kowera vati hapana zvavangataure pamusoro penyaya yekufa kwavachiwaya vachiti mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Asi bato reMDC rinoti rinofungidzira kuti nhengo yavo yakapambwa ndokuurayiwa nevanofungidzirwa kuti vasori sezvo nhengo dzavo dzinotungamira matunhu makanzura pamwe nevamiririri muparamende dzainge dzichitsvagwa nekwevanofungidzirwa kuti vasori mumasvondo maviri apera nekuda kwekuratidzira kwaida kuitwa munyika mwedzi wapera.
Ndingangoti kwemavhiki matatu nemaviri apera maparty deployees edu macancellors, top provincial leadership, maMP, masenators vanhu vanga vachitsvagwa. Saka preliminary investigations edu ari kunongedzera ikoko kuti zvakaenda towards abduction, suspected abduction and murder.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yaasina kudya. Sangano rinomirira kodzero dzevanhu munyika reZim Rights rinoti riri kushushikana zvikuru nekufa kwevanhu munyika nekuda kwekutsigira bato ravanoda. Mukuru weZim Rights vadzikamai Bere vanoti mashoko ari kufamba ekuti vachiwaya vaiteverwa nevanofungidzirwa kuti vasori zvinoburitsa pachena kuti munyika hamuna kugadzikana sezviri kutaura hurumende.
Vanonzivo vanga vane mazuva vachitivo vane vanhu vari kuvateera vavanofunga kuti vasori. Iyi nhau inotiratidza kuti munyika medu hamuna kugarisana zvamuchose. Tava nenguva yakareba tichingoitisana naro zvichinzi nevamwe hakuna kraisisi, vamwe vachiti tiri kuita basa rekutotya, vamwe zvozonzi muri kunyepa. Tinosvika riini tichingonakurirana nyoka menyu? Isusu seZim Rights tinoona kuti zvaiva nani kuti dai sevana veZimbabwe tagara pasi tataurirana nyaya idzi timise bongozozo riri munyika medu.
Kubva musi wa30 kurume kusvika pari zvino, Zim Rights inoti vanhu vana vafa zvisina tsarukano uye vamwe vanodarika makumi maviri vari kutiza mudzimba dzavo vachitya kusungwa. Mutumbi wavachiwaya uri muchipatara chemukaroi wakamirira kuti ongororwe kuti chakakonzera kuti vafe chii uye zuva rekuradzikwa kwavo harisati raziviswa nehama dzavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndi ini nunura ijena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbi verudzi rwema aborigines muAustralia vari kushanda nehurumende mukuparadzira ruzivo pamusoro pechirwere cheCOVID-19 zvikuru munzvimbo dzinogara namuwanikwa ava muAustralia yose. Munguva ino yechirwere cheCOVID-19 pane urongwa hwekupinda munzvimbo dzinogara vanhu veruzhinji wechiaborigine senzira yekuchengetedza utano hwavo sezvo vanhu veruzhinji werudzi urwu vaine zvirwere zvakaita semoyo, chiropa, kutadza kufema, shuga negomarara, izvo zvinogona kuti munhu avhiringwe nyore nechirwere cheCOVID-19. Vachitambira kusarudzwa kwavo zviri pamutemo nebato ravo reDemocratic Party kuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika, vaJoe Biden vaburitsa pachena kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump ava vari kukwikwidzana navo muna mbudzi avana kubata zvakanaka chirwere cheCOVID-19. Vakatiwo vakasarudzwa semutungamiri wenyika vachabvisa kutya kurumo vanhu uye kuona kuti America yabatana nepasi rose kuitira rakanaka repasi rose. Kune rumwe rutivi vaTrump vari kushandisa mazwi ekuti ndiana anogona kugadzirisa upfumi hwenyika pakati pavo navaBiden. VaTrump vari kushora vaBiden vachiti havana kusimba uye munhu ane pfungwa dzegwara rekumabvazuwa uyo anoda kukwidza mitero nekutengeserana pamadiro nepasi rose nechinangwa chekuendesa mabasa kunze kweAmerica. Mukuziya mashoko avaBiden, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vaMoses Rumano kuti tinzwewo maonero avo.
Ndakabatikana nezvakataurwa navaBiden nekuti waitaura semutungamiriri wenyika, waitaura kune vanhu wese weAmerica, maRepublicans nemaDemocrat, kuti vanhu vanofanira kuti vashande pamwe chete muAmerica kuti ibudirire. Izvozvo zvakandikoshera, ndakaona kuti munhu anorangidza kuti ane utungamiriri hwakarongeka nekuti ane chido chekubatanidza vanhu wese wenyika yeAmerica.
Tombotarisa zvavakataura pamusoro pekurwisa denda reCOVID-19, makaona zvipi zvakakosha pane zvavakataura?
Ndakakosherwa nekuti munhu wese anofanira kuva anopfeka mask, unofanira kuva uri mutemo unotedzerwa kune nyika yese, uye vanhu wese vanofanira kuti vakwanise kutestwa kuti vaonekwe kuti vane utachiona ndewapi. Zvinobatsira izvozvo kudzivirira chirwere ichi kana denda ranetsa reCOVID-19.
Kopanyaya yemadzimai nevechitema, zvii zvakakubatai pane zvavakataura?
Ndakabatikana nekuti munhu anorangidza kuti ane rudo uye nechido kuupenyu hwevanhu hwagara hwachitarisirwa pasi munyika yeAmerica hwakafanana nemadzimai uye nevanhu vatema. Wakatsanangura mukutaura kwavo iwo wakapa muenzaniso waGeorge Floyd akaurayiwa nemapurisa echichena, wachiti iwo mwana wavo akatsanangura achiti zvaitwa nababa wacho zvapa kuti pasi rese risanduke, uye risanduke kune zvinhu zvakanaka, uye madzimai ave nekodzero dzavo uye achifanira kuti agoremekedzwa sezvaanofanira kuti achiitwa.
Tombotarisa panyaya yeupfumi nekudyidzana nedzimwe nyika kweAmerica, vaBiden pane zvavakataura here zvakakubatai?
VaBiden wakatsanangura mashoko akandifadza ekuti nyika yeAmerica iri kunetseka mune zveupfumi nekuda kwedenda reCOVID-19, uye wakatsanangura kune pasi rese, kune vatungamiriri wepasi rese kuti vano chishuwo chekushanda nevanhu wese kuitira kuti nyika dzidzibudirire, kwete kungoti America chete, asi kuti vanhu vakadyidzana mune zveupfumi, mune zvematongerwo enyika, zvinopa kuti vanhu vayanane uye vanhu vagare murunyararo uye vachibudirira.
Zvii zvimwe zvakakubatai zvamunofunga kuti zvingabatsira iyo nyika yeAmerica nepasi rose?
Kushanda pamwe chete vanhu vachiwirirana, wangadai vanhu vane kuona kwakasiyana kana kufunga kwakasiyana, zvinokarirwa uye zvinogashirwa. Asi chinokosha kuti vanhu vagashire kusiyana kwatakaita ikoko mukuona nemukufunga, kwete kuti munhu ati kana pane mumwe ane pfungwa dzakasiyana nedzake yamhandu. Kwete, handizvo. Zvinoreva kuti tinoda pfungwa dzakasiyana dzinenge dzichikurukurwa mune zvese zvinenge zvichiitika, vanhu vanoda kuti vashande pamwe chete.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vaMoses Rumano vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica, naMarvelous Muhlanganya weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Haleluya, makadiko mose, hapia ni mfundisi moyo. Kuno South Africa, hawa tirikuona kwa tirikuno coronavirus vakawanda vari kurecover. Tuzo hoti vanga vakudauna naira kusvika 600,000, tirikuona varecover vari kuma 490,000. Aiwa vari kurecover vakawanda, vari kupora. Inawa kubatwa vashoma, tinongodai Mwari akatungamira, zvese zvinofamba zvakanaka nekunyika yeZimbabwe. Zvataa kupinda masama kuratidza zvinhu ya coronavirus yadarika, ngatirambe shingonyengetera. Ndatinditaurawo samufundisi moyo. Ndida kutaura maringe nekusoropodzwa kwakaitwa vatungamiri vemachechi, mabishops kana vapi zvavo, vachinzi vasiye zvematongerwo enyika. Nhau yakafanana aisi nhau itsva, inhau yandakatomborota nezvaizvo kare, chiona purezidendi wamunangagwa namugwadi vachiti choropodza kuti ngatisiye zvimatongo nyika asi kuti aiwa no president nawo ipo aisiye kuti chita zvimatongo iri asi vafundi tiri pakupai gwara kuti kwamuri kuenda uko itai sososo kana mukasadeyo maramba vatungamiriri munosangana nematambudzo ematsaona mukaparara saka uri kuti vafundisi vachipa nawo kutungamiri hwenyika zviri kutoita zvematongerwo enyika vafundisi vakakosha vatungamiri vao vemabhishopi anopa utungamiri gwara tarisai kare nakare mushoko ramwari madzimambo enyika aitonga najehovha mwari mwari waitumira vaprofita vanaeriya vanaerisha saizvozvo taiona mwari wekudenga achipatisipeta zvakanyanya kuburikidza nevanhu vake vaituma achindoudza madzimambo saka gavhumendi kana ichishoropodza vemachechi inhau isina kunaka nokuti vanenge vatosiya mwari varamba mwari pachena kuti havadi mwari saka vafundisi vabhishopi vakakosha kuti vanofanira kuti vaudze gavhumendi zvose zvinofanira kuti zviitwe according mushoko rajehovha mwari
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
munhau dzemitambo sangano rinotungamira nhabvu munyika rezimbabwe football association kana kuti zifa riri kushushikana kuti nhabvu yodzoka here kana kuti kwete zvichitevera kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 Michael Kariati anotipa nyaya iyi
Zifa nepremier soccer league dzaive dzatara mwedzi wanyamavhuvhu kana gunyana kuti nhabvu idzoke asi izvi hazvichakwanisike nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 munyika gwaro rabva kuzifa rinoti sangano iri richiri kunzwa kuna vana mazvikokota vezveutano pamwe nekune dzimwe nyanzvi kuti vaone kuti zvakakodzera here kuti nhabvu itambwe gore rino kana kuti kwete izvi zvauya panguva iyo Confederation of African Football CAF yazivisa kuti mitambo yeAfrica Cup of Nations yave kusimuka muna mbudzi apo Zimbabwe iri kusangana neAlgeria zifa inoti ikaona zvakakodzera ichasvitsa chichemo chayo kuhurumende kuti ibvumidze kuti mitambo ibake moto zvekare asi svondo rapera hurumende yakaramba kutendera chikwata cheAfghanistan kushanya muZimbabwe kutanga mangwana ichipa chikonzero chemamiriro aita COVID-19 mugari wemuwaren park muHarare vatapiwa jakarasi vanoti kudzora nhabvu panguva ino kune njodzi
zvinoita kuti isu vanhu vemucommunity tinenge taapa danger tinozonge tavasangana nezvirwere izvi hatisi kuziva kuti zvinodzivirirwa sei zvinouya sei kana zvauya isu hatina chekuti tizvidzivirire
mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vatatenda muchena vanoti kana nhabvu ichidzoka haifanire kutambwa musina vanhu sezviri kuitwa kune dzimwe nyika
nofunga kuti bhora remuZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa mutori nevanhu because kuti ritambwe musina vanhu hazvibude because matimu ese anosurvivor nekutora mari pagedhi kuti mutambo musina vanhu hazviite hazvibude
asi maWarriors achange achipinda munhandare pakati pa9 na17 mbudzi apo ari kubandana neAlgeria mitambo neBotswana pamwe neZambia ichange iriko muna kurume gore rinouya muWorld Cup Zimbabwe iri kusangana neGhana Ethiopia neSouth Africa muteveri weCapes United vaFilimon Mchedzi vanoti rinenge riri raki Zimbabwe ikabudirira kubva mugungano iri
mugrupu imomumu tingangoti tiri kupinda tiri maunderdogs but anyway anything can happen pamberi apo next group kana kuri kutozobudawo well tinenge tangobudawo zvekuchansa but kutarisira kuti tingabude tiri pamusoro pegroup apa handina tarisiro yakadaro
mafinary afcon aya ayo aifanira kuitwa munandira 2021 ave kuitwa kubva musi wa24 ndira kusvika 1 kurume muna 2022 sekutaura kwaita sangano rinoona nezvenhabvu pasi rose reFIFA ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nenyika munguva ino yedambudziko recovid-19 Zvungwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira munyika. Mutevedzeri wasachigara weMDC Alliance vaJob Sikala vanosungwa nemapurisa. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Imwe nhengo yeMDC Alliance inowanikwa yakafa kudunhu reMashonaland West. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kuStudio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 21 kuNcwabakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu abedlula ikhulu i-102 abahlole izolo bafunyana bele COVID-19 eZimbabwe, okukhweze inani labatholakale bele gcikwane leli kunkulungwane phose eziyisithupha 5745.
Ngempela wonke umuntu ukhangelele ukuthi ama-Democrats azakwenza kuhle kakhulu ngoNovemba, njengoba uJoe Biden engumuntu othandekayo.
Umnumzana Joe Biden useyamukele isicelo sabalandeli bebandla lama-Democrats khonapha eMelika ukuba alimele kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa lo nyaka ngolwezi.
Qale ezomculo dala ngisasesikolo, senza ama-drama club, senza ama-group nangukwaya.
Ngowoza Friday kuliviki silomculi osakhulayo wakobulawayo uqeqetshiwe Mtambo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu abedlula ikhulu i-102 abahlolwe izolo bafunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe, okukhweze inani labatholakale bele gcikwane leli kunkulungwane phose eziyisithupha i-5745. Labulala abedlula ikhulu lengxenye i-151, kwasinda abazinkulungwane ezedlula ezine i-4525. Abe-African Union babika ukuba amazwe awezwekazi le-Afrika asebetholakale bele gcikwane leli sebesedlula isigidi 1,158,217. Labulala inkulungwane phose ezingamachumi amabili lasikhombisa 26,968. Ukuthi abekolitshini le-John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezingamachumi amabili lantathu 22,709,116 abafunyenwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisishiyagalombili 794,274. Odokotela bathi isimo esisezibhedlela silokhu sisibi kakhulu, njengoba abanye babo kanye labongi bakhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo lokunikezwa impahla zokuzivikela kugcikwane le-COVID-19 nxa besemsebenzini. U-Dr. Mthabisi Anile Mbebe wayengunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association uthi okunye okusilelayo ezibhedlela ngamaphilisi kanye lemitshina eminenginengi egoqela eyokuhlola abantu ukuthi balegcikwane le-COVID-19 kumbe hatshi. Lokhu kwenzakala isiphathamandla sikahulumende uNkosikazi Sithembiso Nyoni esanda kutshela lomsakazo ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukulungisa isimo esisezibhedlela njalo ukukhethwa kukamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi abe ngumphathintambo wezempila kahle kanye lomnumzana David Parire Nyathwa ukuthi abe ngumabhalane walolu gacha kuzaphathisa kulolu hlelo. UDokotela Bebe utshele iStudio 7 ukuthi okudanisayo ukuthi ezinye izigulane ziyachona ngenxa yokusilela kwabodokotela, kukanti labebutho abayake bebekhona abatholakali ezibhedlela.
Government yona vele kayiphume egcekeni endaba zama-meetings. So khathesi akula ma-scheduled talks so far e-government. But esikukhulekela ukuthi nxa i-government nga-decide uhlangana labodokotela, ibiza ama-leaders ethu bekhulumisane, ibone ukuthi what's the best way forward. Kwenzweni ukuthi abantu bebuyele ezibhedlela ukuze izigulane zincedekane. Kulabanye abalotshwane odokotela lamanesi abalokho behamba besancedisa ama-patients nje angabe efuna ama-emergencies, but balotshwane kakhulu ukuthi vele singathi ezibhedlela akula ama-services amaningi, akula ama-services agcweleyo okusiza abantu. Ama-army doctors akabuyi, akula ama-army doctors so far ezibhedlela kathesi.
Ungathi ingxaki kahle kahle ezibhedlela kulezi nsuku kuyini? Kuyasebenzeka yini?
Odokotela bachiya imisebenzi, ama-specialist doctors kababuya emsebenzini, beliswana le-government ukuthi i-government ibabhadale imali egwanayo, imali ethengayo. Behluphana le-government ukuthi i-government ibanike ama-PPE, ama-protective personal clothing, ukuthi bezivikele emkhuhlaneni we-COVID-19. Ama-nurses la kabuyi ezibhedlela. Lokho bekustrike, lokho bakhala lo msebenzi. Bekukhalela khonokho ukuthi i-government ayibabhadali imali ekwanayo. Njalo bafuna ama-protective clothing, ama-protective gear, ukuthi labo bezivikele emkhuhlaneni we-coronavirus. Lokho siyibiza i-government, sikhala ku-government ukuthi ikhangele isikhalazo lesi, ukuthi bethengele odokotela, bethengele ama-nurse impahla zokugqoka ukuze bengabambi umkhuhlane we-coronavirus. Okwamanje izibhedlela kazilawo.
Ama-district hospital, ama-provincial hospital, ama-central hospital. Ukuswelakala kwe-protective personal equipment kukhona indawo zonke. Amaphilisi ashota, imitshina yokusebenzisa kayikho. Ukutestwa kwabantu i-coronavirus akutholakali ezibhedlela. Ikubona lama-reports ama-patients, izigulane ezifayo, lokho sazama ukuthi zitestwe umkhuhlane we-coronavirus egcwele these days. Inyanga edlulileyo lama-months adlulileyo ebengabhadali imali ehambelana lemisebenzi oyenziwa ngodokotela. Odokotela bafuna imali bebhadale ngemali ekwanayo, bebhadale imali yama-US dollar ethengayo, nothi ama-RTGS amabhondi lawa angasathengi lutho, aluza ivalu nzuku zonke.
Lowo ngudokotela Mthabisi Anele Bebe, wayengunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxelaye ekobulawayo. Ilunga lebandla le-MDC Alliance umnumzana Lavender Chiwaya, obengumgcini sihlalo wesigaba seHurungwe Central, utholakale efile namuhla duze lomuzi wakhe eKaroi ekhululwe impahla. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Mafa uthi umnumzana Chiwaya ngomunye wababaleka emzini yabo phambilini kombhikitsho owawuqoqwe ukwenziwa ekupheleni kwenyanga edluleyo, kodwa awusaphumelelanga ngemva kokwenqatshelwa ngamapholisa lamasotsha. Isimanga yokuthi isidumbu sikaChiwaya sitholakale singelanxeba ngitsho leli lodwa, kodwa emlonyeni bekulamagwebu okubangele ukuthi abanye becabangele ukuthi mhlawumbe udliswe itshefu. Umne wabo umnumzana Johannes Chiwaya utshele iStudio 7 ukuthi bathole impahla kamuyi ebalisa imali locingo lukamakhalekhukhwini eduze lesidumbu. Kunjalo nje umsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikhala uze wabotshwa ngamapholisa namhla ngemva kokubaleka emzini wakhe laye edingwa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Mafa ngodaba lokubulawa kukamnumzana Chiwaya.
Umuntu odiloke engahlala endlini ebaleke ebaleka, kodwa namhlanje khulusizi ukuthi isidumbu sakhe sibone sesilahlwe emzini wakhe. Akusesabisi njalo asithandabuzi ukuthi ngobani abenza into enjengaleyo, ngoba liyakwazi ukuthi amalunga ethu amaningi ayadingwa njengenyamazana. Abanye bayatshontshwa ebusuku, abanye bavuka basematolongweni. Yikho ke uZulu lathi asithandabuzi ukuthi izenzo zabantu abangafuni umbuso okhululekileyo. Ujahalo odedingwa ngamapholisa bemzingela njengo-chairman wethu we-district.
Njengebandla lithini lina ngalokhu okwenzakele?
Siza thola ubufakazi obuthile singakaqhubekeli phambili, kodwa okwamanje sisakhala sisadingisisa ukuthi ngabe ngubani. Ngoba ngiyazwisisa i-information engiyitholayo, umuntu lo kazange ethunjwe, kazange adaptwe ngumuntu edeloke esidlala umacathelana lamaphoyisa, okokuthi namhlanje sevuke efile. Kambe singakhomba bani ukuthi ngubani ombuleleyo? Kungenani mahlabezulu thina sesithumele abantu bethu khona ngale ukuthi bancedise imuli ukuthi bayireporta emapholiseni. Wona lawo amapholisa esithandabuzayo esingakholwayo ukuthi bangancedisa, kodwa-ke ngomthetho fanele ukuthi siye khona. Lokhu akusoze kwenze MDC ibuyele emuva, ngoba siyakwazi thina mhlophe gandi ukuthi bahlose ukudiliza i-MDC kuqala. Bangayidiliza kuqala njengoba sebeqalisile, sebezadiliza idemokhrasi, umbuso wabaningi. Sebeqele ukudiliza umbuso wabaningi, sebelanda amaloya bawabambe, nango uBeatrice Mthethwa basebemxotsha, abafundisi, amateacher, ama-politicians. Kwenzele ukuthi kusale iparty engasoziphikiswe esithi dictatorship, one party state.
Lowo umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, obexoxa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umanje umnumzana Trinos Utawa Washe uncitshe umongameli webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ukuze athoniswe evela emzini wakhe, okuchiya abantu abaningi bemangele ukuba kuyini ongabe kusenzakala ngokwephulwa kwamalungelo akhe oluntu. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ungarivume wobotshwe langalinye lenthathela izindaba elodumo uHopo Chingono usefikise inyanga eyodwa lokhu wabotshwayo esethethwa icala lokufuna ukugenqula uhulumende ngokusungula umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi angene ezitaladeni etshengisela ekhonona ngokonakala kwesimo somnotho elizweni kubangelwa inkohlakalo esibhakile eZimbabwe, ikakhulu ukuziphatha amandla zikahulumende. Isicelo sakhe sakuqala esebheyili siyaliwe lidale likamantshi, amagqwetha akhe asesikhweza umthethwandaba waphezulu owayayikhothi wona owasiyalayo usithi kumele sibuyele edayeli kamantshi ngoba singahambelani lezi zathu ayezibotshelwe. Igqwetha likaNgarivume umnumzana Moses Nkomo uveze ukudana okukhulu ngendlela alole ngayo leso sicelo ngumantshi.
Alright, so we have just come out of court and Jacob has once again been denied bail.
UJacob usencitshwe imvumo yokuthoniswa esuka ngekhaya kungelani lokuba idale besiluphe imbangela ezintsha zokuba aphiwe ibail. Bathi kakula kuquka kumbangela enza ukuba abotshwe.
Umthethwandaba uNkomo uthi ubatshele ukuba kulobufakazi obuqinileyo bokuthi uNgarivume ngempela ufuna ukugenqula uhulumende.
Acknowledged that the 31st came and went without any incident.
Idale livumile ukuba mhlaka 31 Ntulikazi wabakhona njalo akula kwenzakalayo. Basuke bathi okwakumele kube kutshengisela sekuliqula labantu labafuna ukukhipha uhulumende. Idale liphinde lathi uNgarivume nguye owasungula inhlanganiso ye 31st July Movement.
UNkomo uqhubeke ethi sebezaphindela njalo emthethwandaba ophezulu owayayikhothi bekhweza lesicelo sokuba uNgarivume aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso bail ukuphikisa leso esethulwa ngumantshi. Idale linqume ukuba uNgarivume aphenduke edale mhlaka 14 Pandula. Amagqwetha entatha izindaba uHopo Chingono obotshwe sikhathi sinye loNgarivume njalo esethi sacala linye namhlanje besedale lapho laye akade elwisa ukuba aphiwe imvume yokuhlawula isibambiso sebail ake ayincitshwa kuqala enikeza ingwalo okwathiwa lidale azilethe andubana isicelo sakhe sahlulelwe. Owahlulela edabeni lukaChingono umantshi uNkoni Nduna uthe uzakupha isinqumo sakhe ngomvulo. Kolunye udaba, ibandla le-MGC Alliance litshele iNtatha Izindaba ukuba umsekeli kamgcinisihlalo webandla leli, umnumzana Job Sikhala, ubotshiwe kodwa kucace ukuba wothethwa cala bani. Usikhala ngomunye walabo abaqanjwa ngamapholisa ukuba babelungiselela ukutshengisela okwakumele kwenzakale mhlaka 31 Ntulikazi. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi yehlule. Ukubotshwa kukatshingono longarivume labanye abalela amalungelo oluntu kusolwa ngabonhlangothi zonke zempilo, hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemazweni omhlaba wonke, abathi ukuqanza kwezehlakalo zokuhlukunyezwa lokwephula kwelungelo loluntu elizweni kuyethusa. Ngokunjalo sekuphume inkuthazo yokuthi inhlanganiso ezinjengeSADC AU lezinye zingenele edabeni lweZimbabwe. Ngakwelakhe icele uhulumende umangele ukuthi akula nkinga eZimbabwe, ngakho akula sidingeko sokuthi udaba lolu luhlaziwe emhlanganweni yenhlanganiso ezinjengeSADC AU labo United Nations. Uma njalo ngelokuthi inkinga ezibhekane lelizwe ngezibangelwa izijeziso zomnotho ezafakelwa iziphathamandla zikahulumende leze ZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, uMlondolozi Ndlovu.
Umnumzana Joe Biden useyamukele isicelo sabalandeli bebandla lamaDemocrats ukuba alimele kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa lonyaka ngoLwezi khonapha eMelika. Wenze lokho izolo kusihlwa emhlanganweni oweDemocratic National Convention owenzelwe ebulenjini bokuxhumana. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UBiden uthi uzamela abantu bonke kwele Melika, hathi okwenziwa ngumongameli Donald Trump athi udonsa nzima emsebenzini wakhe. Ucela abantu ukuthi bamvotele kukhetho lolu ukwenzela ukuthi alungise konke okunengi athi sokwabhidlizwa nguTrump.
For much too long, too much anger, too much fear, too much division. Here and now, I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst.
Lokulesikade esithi abantu bezondile, abantu batitibele, abantu bahlukene. Ngiyalithembisa khona manje ukuthi lingangikhetha, ngizasebenza tatalala ukuthi sibe ngabantu abazwayo, hathi abantu abalwayo. Ngizaba isibani sokukhanya, hathi esomnyama. Lokulesikade sokuthi sonke sibambisane, sisebenze ndawonye. Nxa singabambana, sizaphumelela. Ngizalisebenzela. Ngiyamukela elingethese khona ukuba umongameli wakwele Melika. Omunye wababukele uBiden esithula umbiko wakhe unkosikazi Priscilla Ndlovu uthi uBiden ukhangelelwe ukuthi uzanqoba kukhetho oluzayo.
Sizwile upresident, former president Obama esithi uTrump ngumuntu ongene eWhite House kodwa akazange afune ukufunda umsebenzi wobupresident. Uloke efuna ukubusa ilizwe ngani kuthiwa ubusa amabhizinisi akhe etsotsa. Kathesi nje namhla sikhuluma akula muntu owakwaba khona embusweni upresident we-America olabasekeli bakababusa njengabakaTrump. Namhlanje kulabantu abangu-73 abakade bengabakhokheli abezimpi lani besebenza lama-presidents akudala abaphume besithi bona uTrump kabamsekeli.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Moyo ohlala kwele Canada.
Ngempela wonke umuntu ukhangelele ukuthi ama-Democrats azakwenza kuhle kakhulu ngoNovember. Njengoba uJoe Biden engumuntu othandekayo.
Umnumzana Garithwala Jackson ohlala eTexas uthi uTrump ulakho ukunqoba kukhetho lolu.
UBiden ulala ithuba lokuthi anqobe. Kodwa njengokwakuqala futhi singavuka sesifuna umnumzana uTrump esenqobile futhi ngoba ngakhangela i-business community kakhulu. UTrump ngathi uyayilwela and they have benefited much xa sikhangana ngokwenzakalayo. So singamangala uBiden ebonakala ngathi uzawina ukuthi nxa sekuvotelwa fana sivuke sesinye namile sekuyise unyele futhi noTrump.
Kodwa uTrump uthi uBiden enganqoba nxa ibandla lama-Democrats lingaqilibezela kukhetho oluzayo. Uthi ozancintisa isekela uBiden unkosikazi Kamala Harris kazi lutho kwezombusazwe njengoBiden.
I can't tell you what she's voting for. I don't think she knows what. I think Joe knows even less than she does. But I was really surprised at the pick. A lot of people were saying that might be the pick. I was more surprised than anything else because...
kuyamangalisa ukuthi uJoe Biden wakhetha umama lo ukuthi amncedise uncinisa kukhetho. Engaba ngconywana kulo Biden obona ntuthu. Kuyamangalisa lokho.
She did so poorly. Many people did much better than her in the primaries. She did very poorly in the primaries.
UTrump ukhangelo ukuthi uzakhuluma emhlanganweni webandla lama-Republicans we-Republican National Convention ngeviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Live talk namuhla sizaqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligcikwane le-COVID-19. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Indawo zokubukela amabhayisikopo eze-AMC theaters zaseMelika ziqalile ukuvula amasango ukuze abantu baqale ukubukela. Izolo kuvulwe indawo ezilikhulu 100 iMelika yonke, kodwa kuvunyelwa ukungena isilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini sababukeli, i-30%. Abebutho abahluthunele obengumongameli Ibrahim Boubacar Keita intambo zombuso kwelemali ekuqaliseni kwayona le iviki bathi kabafuni amanye amazwe ukuba aze azongenela edabeni lokungahlaliseki okukhona kulelo lizwe. Besithi uKeita uvikelekile esezandleni zabo okwamanje. Kodwa iqula lenkokheli yamazwe angentshonalanga kwezwekazi le-Afrika libikwa belivele selingene indlela lilubhekise kwele mali.
Woza Friday kuliviki silomculi osakhulayo wakobulawayo uqeqetshiwe Mtambo. Uqeqetshiwe yena ke ucula imidumo etshiyeneyo ebalisa iAfro Soul, Afro Jazz, Lay House Music. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Uqeqetshiwe udume ngegama lokuthi Qeqe. Yena uzalelwe emantanjeni embembesi, wakhulela kobulawayo sesiya ke eboarding school eGeorge Lundika High School evele ethanda ezomculo.
Qale ezomculo dala ngisasesikolo, senza ama drama club, senza ama group nangu kwaya. Kuvega ngemfundo yami ngaya ebambatha Actor Center. Ikho lapha esaqalisa khona si director ngoStix Mhlanga, aqhubeka nga starter iart. Okuyiyo into engangivele ngifuna kuyenza empilweni yami.
Uqeqetshiwe uke wacula ukuze kwazi le Europe lase-United States of America eminyakeni ethize edlulileyo, lapho ajabulelwa ngabantu abaningi. Yena-ke usebenza labanye abaculi abathiyeneyo.
Sebenza le mkhathi, sebenze le producer abe-INET Studios, ngasebenza no-Knowledge, ngasebenza no-Daluk engomeni yethu entsha. Zonke lezi ngoma zikhona ku-Singles Collection album. Sebenza nomdusi Vani, nika Tesi, bengisebenza le James Session Band. yela ma members ayi 5 chai jazz sibanise labo reggae sibanise labo house.
Kukhona abamenza waba nomdlandla wokucula uqheqe. Kwamanje ke uziphekela owakhe umculo.
Okaka Thesi ngile singles collection album elengoma ezi-8. Zonke isikhathi ku-TV mukela abantu aba ekhaya nganjalo ubona uBrenda Fassie, then Thesi ngikhula khulile ngalandela ama roots ami oSimphiwe Dana, ngalandela uThandiswa Mazayo, Siphokazi nabo Lira abehlabela nje umculo engangiwuthanda. I-first project yami ngahle ngasebenza le Manetwork Jazz Band engirekhodela ukumnyama eyayiyo i-first single yami.
Bosela elizi kubalaleli ungakahambi ntombazana, ubatshela ukuthi umculo wakho utholakala ngapi?
Ingoma zami ziyatholakala on Spotify, Qeshwe Mtambo, on YouTube, on Facebook, on Instagram and on Twitter. Zithengisa futhi via ECD or EcoCash or any ndlela umuntu ofisa ngayo ukuthi ingoma ayithole. And ingoma engizenzayo, ngiyenza ingoma engifuna ukuthi zibe ngezomuntu wonke, ezilethemba, ezivisa ubuhlungu kodwa zilethemba ekugcineni.
Uphethe iqhaga loluju uqeqe. Uyaqeqetshisa uqeqetshiwe Mtambo, kuye besilaye kuhlelo Woza, Woza Friday. Lihlale liqeqetshile balaleli, njalo liziphathe kahle, libe lempelasonto emnandi. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Joe Biden useyamukele isicelo sabalandeli bebandla lamaDemocrats ukuba alimele kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa lonyaka ngolwezi. Kuwoza Friday besilomculi osakhulayo wakubulawayo uqeqeshiwe Mtambo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.